Zvino hazvisati zvanyatsogadzikana nekuti kutaura kuno kudai vanhu vari kungoramba vachiwanikwa vakanga vakavharwa nemajecha nematombo uye vari kuvatora vachinovavidza. Vazhinji vacho vakuonekwa nenyaya yekuti mvura izvozvo yapera kunaya. Zvakaita kwamutsvangwa kwandakataura zvenezuro.
Ndazokwanisa kubatana nakansela. Saka handitaurira kuti wadhi 22, wadhi 21 neiyoyo yake wadhi 23 hapana kana any assistance yati yauya. Vati muwadhi 23 pamutsvangwa clinic paya pane madzimai akazvitakura pakwanisa kusvika mishonga. Hanzi mishonga yauya nemwe helicopter yevamwe varungu asi yadhirivhara mishonga. Mishonga yaiswa ipapo ngeema ARVs. Then vana vakadzi vaya out of 13, 3 have delivered. And vadeliver zvakanaka. Food hapana any assistance yati yauya. Then as for Ngangu, hanzi Ngangu vakwanisa kuwana chikafu chasvika. Asi chikafu zvechasvika chiri kupoliticizwa. Chikafu chine maziso. Kune vanhu vari kuchitsikirira kuti vapanane pachavo. Saka things are not okay. Vazondiudzawo futi kuti izvo vakwanisa kugadzirisa maroads ekuti asvike kwamutsvangwa by road from Chipinge. Saka I think if there is any help, vanhu vanokwanisa kuchienda by road. Vati taane 3 days tichigadzira maroads yaya tega endi kwakusvikika.
Vagari vari kubatsirwa nezvinhu zvakaita sechikafu nezvimwe zvakadaro, vari kukwanisa here kunge vachizozvibika? Nokuti tinoona kuti vanenge vachida huni, vanoda mapoto ekubikira nezvimwe zvakadaro, zvimwe zvezvinhu zvakaparadzwa mutsaona.
Hapana kana chekuti vanoshandisa. Saka in other ways utori musha uri kuda kutangwa kubva pane poto, kubva pane mugodhi, kubva pane sipuru. Saka zvinhu zvese izvozvo hazviko.
Saka vari kuita sei chikafu chavari kupiwa ichi?
Kune vamwe vari kupiwa chikafu, kutaura chokwadi handisati ndaziva kuti vari kuzvishandisa sei. Kuda vari kupiwa nezvimwe, asi nzvimbo yandanyanyobatikana nayo inzvimbo iyoyo yandiri kuti havana chavati vatowana chekutoti vabike chacho havana. Havana chekuti vabike. Saka ife disaster ende iri kutaura kuno kusiyorwa kuti ikoko chero kuraisichanai. Hurumende yanga yati kuti iende inobatsira vanhu ivavo nekuti mazuva awanda chonga vanhu vasina chokudya. Ko vana vadiki, vana vacheche vanorarama sei?